A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 7th, 2022. I'm your host, Marvelous Nhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we are looking at preparations for next year's general elections and what political parties are doing ahead of the 2023 harmonized elections. Nasi muchirongwa tiri kutarisa gadziriro dzesarudzo dzichaitwa gore rinouya apo vanhu vachapiwa mukana wekusarudza mutungamiri wenyika wavanoda, nhengo dzeparamende nemakanzura pamwe nesarudzo dzameya. Today, the ruling ZANU-PF party amended its Central Committee elections candidate list to accommodate some members who had been disqualified and those who did not meet the criteria, like Finance Minister Ntuli Ncube, Industry Minister Sekai Nzenza, and former Cabinet Minister Obadiah Moyo. Yesterday, the party's president, Emmerson Mnangagwa, told the Politburo meeting that the vote buying will not be tolerated. Let's hear more from a report by Studio 7's Godwin Mangujga on what took place in Harare today.
Ita msangano wakatora mazuva maviri uchitora ma hours anofuka mutopfura 7 to 8 hours tichitarisirana nenyaya ya Congress va president vacho vemusangano vachisenza kubvira rungwana ngwana kusvika ridoke kusvika pakati peusiku kuti nyaya dzeCongress dzinyatsofamba mushe kuti nyaya dzemaelections anyatsofamba mushe. Nezuro takagara pasi tichienda nemazita akabva kuma PCC uko kunonzi kumusangana kuma province kunosarudzwa nengo dze Central Committee. Ndinoda kuudzai kuti takafara zvacho sekuti pfungwa dzema provincial maonera vakaita paruzhinji ndo zvakateedzerwa nesangano guru Politburo rinomirira Congress neCentral Committee kana kuchike kusina Congress. Saka musangano wakafamba zvakanaka. Tine kariro yekuti nhasi komisaa wedu ari kupedza kuendesa mazita nemaballot box nemaballots kumaprovinces akasiyana siyana. Zvekare maelections edu achafamba zvakanaka. Vakuru vemusangano vanobva kune dzimwe maprovinsi vatanga kutumirwa kuti vaende ikoko kunoona kuti zvinhu zvese zvafamba nemazvo. Musangano wedu hausi wemhirizhonga, musangano wedu ndewekuwirirana, musangano wedu ndewedhemokrasi yatakarwira muhondo. Ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kuboo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine timu yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke, zvekare pasina anosiyiwa, zvekare pasina nzvimbo inosiyiwa. Ndo timu, ndo donzo riri kuburiswa, chinangwa chiri kuburiswa paCongress yedu yatiri kuita chatiri kuda iri kuuya mumasvondo ari kuteera. Iri dare reCentral Committee riri kusarudzwa ndo rekupedzesera pane madare akanodiwa akasiyana-siyana kubvira kuyouth, women nekumain. Zvino taane Veterans League, nao taane leadership yeCentral Committee inobva kumawings eseiwaya kune mapato andataura yemusangano. Saka takabatana zvachose kuti tione kuti Congress yafamba zvakanaka.
That day was Studio 7 reporter Godwin Mangujga speaking to ZANU-PF spokesperson Chris Muchangwa. Meanwhile, the caretaker leader of the opposition Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, is calling for electoral reforms and peace ahead of the elections next year.
As in Zumba Maramba Fungwe, just a couple of weeks ago, the stories, gory stories I got, the narrations of citizens in Uzumba, you would not imagine that we are in a free Zimbabwe. They have not known independence. They have not tested independence. They have not known the meaning of the right to choose, because choices are made on their behalf. And the right to choose attracts death or vandalism or destruction of property. That tells you that we have destroyed the very foundation of the liberation struggle, its ideals and principles. And that is the platform we stand on. As I stand together with other change champions within the change champion movement, we are pushing for the restoration of that special social contract, that new consensus between the citizens and those who govern.
The cabinet this week amended proposed electoral reforms amendment bill, which include the setting of a time frame for parliamentary and council to withdraw incorporation of a 30% woman and youth quota and the use of passports and national identity cards as the only form of identity when voting in elections. Studio 7's Gibbs Dube speaks to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Kosibati Mlalazi, an independent political commentator on the issue.
Every time Timmy Swatos, I will pay a singer, but no wish and Ako Ababe Gwen. For Nova Sowenzu, obviously, as a woman, she wishes Kulero to have a great Kulera family who says, oh, when they're gonna, by the end of the day, Celestia, she told me, says Achie, the Konova Savishuna, who is a realigned integrated from Memory Alale, Kagere, Kulo, Integro Omusha, SSC now.
Yes, I was our colleague, Baba Mlalazi.
Nyamuzu, to my young mom, which is Ukulman Diazama. Go to a gay, inking a slayo, a Naloko and Ron Hulman, T. Albana C. Luisana Lako, a fana Albana Suisana Lako, Silazo is in dress Tarateleo of mailing Abesia Zenza, sing up who lays as in minor.
Quality is a lapagi, O Baba Mlalazu, tie. Ukulumende lapho udlala ngqondo zabantu.
Umntu uMlalazi, hayi angimsoli la, hayi ukhuluma lapha amekhona, but njonga ngichilo mina, akulo okunye ongabe uqade udlule okuni. Konke uqadekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungiswa lokho sokulungisisiwe, asishayele izandla, sesikwazi ukuthi hayi ukuthi mina sokulandela okunye. Kuzalandelana, kulandelana ukuze kuphele, ngoba phela ayisikho ukuthi singakwamba konke ka one case ukuqedi, akwenzakali khona kwani. Ngakho angiboni ukubana kukhona yini ubana sesikhala ngakho lokhu sefikela ubana sivume khona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo la kunjani kuzabanjwa. So konke lokhwana igrida khona vosi izabuya ngesikhathi esifaneleyo kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo anjengokubona nje ukuthikatesisukupasakthini ithwele nzima sikwazi ubana sibambe ngabe sike ngapho.
Yes, I was a colleague. You were not as very Avan Bafunan, Bafun to Kukulu.
We are one singer Canela, it does for a vote. Abantu Abagu diaspora, Ivo Ababande, Umnoto, Umangitumnoto, Ivo Ababande is in Mulis, as Zimbabwe, which is Pili Mulis Nangi, the survivor diaspora. Usukelapho uhulumeni uyathola ama taxes. So sine more than 2 million people ababanjelwa ama taxes kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwemphasazo ku Electoral Act indaba yemedia, especially public media, indaba yebehavior nje yama agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngisho lezeki iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto kufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke oza participate ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobile ekhethweni achayele ihlombe ilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
That day was Studio 7's Gibbs Dube speaking to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Skolibati, Mlalazi, an independent political commentator. And for perspective on these issues, we are now joined by our Skype guest, Tawanda Jokora from the Citizens Coalition for Change. And we, I also understand we have Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF, but I will start with Mr. Jokora. Good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, marvelous. Good evening, Zimbabwe.
Mr. Jokora, can you just tell us how prepared is your party, the Citizens Coalition for Change, for next year's general elections? We had President Emmerson Mnangagwa yesterday saying that they will not tolerate vote buying during the election campaign, but what we see on the ground sometimes looks different. What's your view?
Our party is very ready. The people of Zimbabwe are ready, the citizens are ready, the leadership is ready, and you can see the readiness of the party on what is going on the ground, the mood on the ground. You have seen President Chamisa going the length and breadth of Zimbabwe, talking to people, meeting citizens, meeting key leaders in rural areas. As you can see, now we have intensified our campaign in the rural areas where ZANU-PF says that it's dominating. But you can see that that's all a fallacy, because people in the rural areas know their leaders and they've been following President Chamisa. You've seen the number of people that have turned out on his rallies. And there are also leaders besides President Chamisa that are working everywhere in the rural areas in Zimbabwe. So we are ready for the elections. What we are not ready for is what ZANU-PF is doing. The games that ZANU-PF is playing, like now they are saying there shouldn't be any vote buying. Triple C cannot vote buy. We don't have the capacity to vote buy. We don't even have the resources to buy people. We don't need to buy people. People just come to Triple C because of our policies, because of the A leadership that we have. We can never go to the people and propose anything in terms of money. That's what ZANU-PF has been doing. That's ZANU-PF's DNA. They buy people, they vote buy, they also transport people or give people money to attend rallies.
Mm-hmm.
People that is attending President Chamisa's rallies, they go there on foot. We don't bus them. We don't have the resources to do any form of vote buy.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. Tomboenda kunava Masimba Mabaza vebato reZANU-PF. Muri kunzwa zvirikutaurwa navaJokora veCitizens Coalition for Change. Vari kuti nyaya yakataurwa navaMnangagwa nezuro yekuti vanhu vasatenge mavhoti. Ivo sebato reCCC havatorina mari yekutenga mavhoti, asi imi veZANU-PF ndimi pamwe mungazowanikwa muchitenga mavhoti. Mungati chii?
Chokutanga ndechekuti bato reCCC rindori nedambudziko pachezvaro. Havanzwisise zvavari kuita, kwavari kuenda nekwavari kubva. In other words, ndikabvunza vaJokora nhasi kuti on what basis is Chamisa the president of CCC? On what basis is Fadzai Mahere the spokesperson? And what basis is Wende not the Secretary General? And what basis is Biti not the vice president? Why am I saying this? Bato risina kurongeka. Rinoda kungorarama nekubhundutsira nekutyizira vanhu. Chamisa is taking himself like mufundisi ekuti chandataura hachirambidzwi, havana chinovadzora, havana constitution, havana chinovabatsira. Saka kana tichinzi musatenge mavhoti, ZANU-PF is being transparent. It's showing its transparency, its democracy, it's following the constitution of ZANU-PF, which will feed us into the constitution of Zimbabwe. Saka vaMnangagwa President Wedu, Pavakataura Gutta, after my elections, the first thing don't mix the two. To look at my elections, Arutanga Mangwana, a member of the Central Committee. To look at it in terms of the Constitution of ZANU-PF, which allows us to do that. And in those elections, Arkun, we don't want to vote by for our own election. It means, can I just think that thing in my vote by election, Zedu, in a code zero, you go participate. My elections in Nika, Sarge, the Nika, because I had Tina Kubirata Tenga. Kunever Kungo Simuka, nobody will be able to vote in my elections. How are you prepared? People see, from the Rotor and our Chamisa, inongori neva bati yezigaro vaviri yokutanga padzai mahere spokesperson navashandisa vari two vamwe vese vashandisa vakati hakuna vamwe vese varingori ma soldiers for change except the president and the spokesperson ndopanoona kuti kana mukasatenga mavoti scriptura vadzokora navana mari mari havana nekuti mari yese inashamisa havatoziva kuti mari yacho inoshandiswa sei havana secretary general havana treasurer havangatauri nenyaya yemari shamisa ndianenge achitenga oga nekutuma vamwe vacho vanenge vatuma ivavo saka in other words kana tisatenge vanhu kuti vativhotere zanupf is preparing its own elections which starts tomorrow for the central committee after that we are then going to launch after the congress inozotera in 2 weeks time we are then going to launch our candidate who is going to be president Emerson Mnangagwa musati mandikambudira parutivi ndipedzise ndichiti vamunangagwa youth league zanupf yakaendosa vamunangagwa kuti ndo vachavabhiza redu vachamhanya nesu pamaelection women's league ikaita the same and mavo veterans akaungana vakati vamunangagwa chasara ruzhinji rwese rwemusangano pacongress ini mubvunzo wangu wandichabvunza vadzokora ndeyekuti on what basis is Chamisa standing as a representative of Tribal C when there's no constitution?
Let's stop right there, Mr. Mavaza. We will definitely come back to you. We just need to take a short break. Then we'll come back and give Mr. Jokora of the CCC a chance to also rebut. And now let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back.
Gwirikwiti kana kuti measles chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuwa chinokonzereswa neutachiwana we measles virus. Utachiwana we gwirikwiti unoparadzirwa nemhepo kuburikidza nekuhetsurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pemashanu. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, achikosoro kaomarara, dziwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka vhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mavaunzirwa necommunity working group on health in partnership with Ministry of Health and Child Care, World Health Organization and UNICEF.
For those that have just joined us, please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we're also live on YouTube on VOA Zimbabwe. Now we're going to go back and give Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change a chance to rebut what Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF was saying. Vajokora, Ndebele, Mberi, Tinswe.
Koiti today ZANU-PF kuda kuya kuzobvisa mwana weCCC madziwa. Chiri kuvaneta chii kumusangano wedu? Isu tine musangano wedu, ivo vane musangano wavo. Ngavasiyane nezviri kuitika kuCCC. Tiri kuvaziva ana Mavaza, ndomasiya iwo acho, nevamwe vavo varimo muZANU-PF imomo. Vanga vajaira kuya nemabhegi emari, vachipa vanhu vanenge vachiziva kuti vari kutungamirira vari pazvigaro muCCC. Zvino iko zvino vanyangira yaona tisakati hatisisina izvozvo hatichaita zvezvidhiki zvezvigaro takuita zveugaro hwevanhu musangano wedu uri kufambira mberi wadaro vanhu vanoziva maleaders avo vanhu vanoziva vatungamiriri avo vanotaura kuti CCC haina vatungamiri makamboona musangano usina vatungamiri kuti hwina maelections mamwinira ari CCC takazvambaradza ZANU-PF kukaribha uko kwaifamba ana Chiyangwa nana ziyambi ziyambi vachipa vanhu masweets kuti vavavhotere inonzi vote buying inonyadzisa inosvodesa tiri kuhwina sei takahwina sei kubulilima takahwina sei kwamutasa kwese kwatiri kuita maelection sarudzo tiri kungozvambaradza ZANU-PF
Mr. Jokora, if I may just hold you there, we have a live caller on the line. Let's just hear from the caller, then we'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Hello.
Hey, Makadi, tiri kutaura nani muri kupi?
Ndiri kuMatanda muZanu-PF, ndiri kuJohannesburg.
Aiwa, tinotenda tipewo kwadzedu nenyaya iri mudandaro iyi.
Alright, alright. I'm a lecturer. We are going at 2023 already. Maoni ra wangu ini ndiyo kuti dai vanhu taregedza kunyaya kunyaya vari kuda kuchange vada change sesu da change we are here in South Africa not that we are eager to stay in South Africa no tiri muno menyaya kuti mamiri akaita kumusha kwedu kuona vanhu vachitiza pamusha kuradza pane zviri kugadzirira pamusha ipapo kuti pagariki.
Ende mune mukana mukoma wekuvhunza muvhunzo kuna vajokora ve Citizens Coalition for Change kana vamasimba mavaza ve Zano PF vabva vapindura muripota writings.
So far hauna zvino kugadzira kuvhunza muvhunzo
pano
pangu yedha kuti kune vari da change handi tsanya kupedza nguva chitarisa nevanhu veZano PF vachita matiksi avo endelai kuti ditebwa nokuti yopedza nguva chitakavadzana navo kandi iyo go yavo iri kuramba vachitidira vachiba sezvavanenge vachiita sa the best kuingarije na kunoreisa kuvhota sezvatakaita izvo tikwanise kuvhota nehwandi hwenu ndo panobva chenge zvekutaura zvega zvingawandisa.
Aiwa tinotenda mukoma muve nezuva rakanaka regai tidzokere zvakare kuvanyarikani vedu. Also we want to welcome all those that are streaming on our platforms VOA Shona. I see there are a lot of people that are commenting. Amos Manza is commenting. Laxon Ziso Tetemri say I'm at Chikowero Mid Zambezi in Zimbabwe. Tukona panahloko patriot. Regai tiende kuna Dr. Mavaza tinzwe. Dr. Mavaza tisatadzokera kuna vajokora mongoti pamuchidimbu zvikuta orwa nekola izvi hanzi aiwa vanhu ngavasanyanya kutarisa zvamuri kuita kubato renyu iri reZANU PF ngavatarisire kunyonyoresa kuvhota nekuzovhota taurai tinzwi
chekutanga mutaura angaritaura dai makanzwisisa kuti kana muchigadzirira kuvhota munofanira kunge mune gwara remavhotero zvino mungavhotera sei vanhu imi muri mugwara ivo vasina gwara rekuvhoterwa chandikura ndiri kuti havana constitution havana mutemo unovaumbiridza havana mutemo unovadzora havana chinoratidza kuti ndiani anofanirwa kuvhoterwa asvika sei pakuvhoterwa ipapo vari kukudzai kuti vachamirira shanduko asi havasi kuda kubatsirwa neshanduko yemutemo vanokudzai kuti vachamirira rule of law asi havadi kutevedzera the constitutional law iri pachena nevokuti hanzi tiri kuita chihwande hwande makore ano haachaitwa chihwande hwande madzimambo hakuchina kwangosara mambo kuno mambo charisi asi hakuna mambo charisi vacho havatotongi zvine mutsindo wanzotongerwa naprime minister. Prime minister anotonga nekuti kune mutemo unozivikanwa kuti anosarudzwa rini gore ripi nani. The CCC havana mutemo iwoyo vanongori nevanhu vaviri vaita kunge vanhu vari musangano vari muchurch tamuita kuita kunge pastor and the pastor's wife akuita kunge ndo the spokesperson or ndo the wife nobody knows because ndovega vanhu two vane mapositions ari announced. Saka tiri kuti kana taakuda kugadzira kunovhota varida kunovhotera change yavari kuti changini vari kuvhotere chii pasina shanduko yacho pasina payakanyorwa hapana pamaiudzwa hapana pamaitaurirwa kungova kutungana kwembudzi kuvhotera vanhu vasingazivi kwavakananga kwavari kuenda nekwavari kubva.
There's a comment from Clay Dube on the Ndebele page. He's saying, why don't you allow diaspora vote? You ZANU PF, but we're going to take a caller from South Africa. Hello, caller. Hello, caller. Makadi, tinokuchinga miza ipachirongwa.
Tinofara, Makadi.
Aiwa, tiriwadi. Tirikutaura nani murikupi?
Yeto chona kimbamba ni iku Cape Town.
Taura iti nzwe, tipe ifungwa zenyu.
Ya, tongo kuri zero, anu wa iku musha kutitie, wanu wa rikuno ku South Africa, ujite etinofo, kwa yetu. Tungo zisu kutakara ambachiri munomu, atifanise kugadzirisa nyika yedu tiri kuno. Kusaka isusu takando enda kesi inovhota kumusha. Tokwanisa kugadzirisa nyika yedu, nyika yedu yosungunuka yoita zvakanaka kwete kuramba tiri muno tichingobatwa unhapwa tiri muno.
Aiwa, thank you so much, caller. Have a very great day. We are hearing from the caller who is saying that he wishes and is advising all those, especially Zimbabweans in South Africa, to register to vote and go and vote. He says, you know, we are in South Africa not because we want to be in South Africa, but because the situation back home is not good. So that's why he's saying, hey, we need to go and register to vote. Before we were, I took the call, I was just reading comments from the VOA in the Bele page. There's Ketiwe Dube, Ketiwe Bebe, who's writing on the page saying that, yes, this is Live Talk, not the Bele News. I think she was asking, she was answering somebody who was who had written a comment on a VOA in the Bele. Thank you, Ketiwe Bebe, and also Clay Dube, who asked the question, why don't you allow diaspora vote, you Zano people? But let's go to Mr. Jokora from the Citizens Coalition for Change, Timbonzwa, Kuvakwa Muri, Tata Zukera Shakare, Kuna, Dr. Mavaza. Vachokora, tukona vachamisa vanga vari kuti ivo, vari kukurudzira kuti pave nerunyararo, pachaitwa sarudzo, dzegore rinouya. Munoona zvakamira sei pari zvino?
Ndo zvagara zvichitaura President Chamisa, ndi President werunyararo, President werudo, ndi President wevanhu. Havadi zvemhirizhonga, vanotorambidza vana veZimbabwe kuti vaite mhirizhonga. Ndosaka muri kuona, even patiri kutaura nenyaya yemareforms, we have 7 key demands. Among them, you know, we talk about voter intimidation, that there shouldn't be any voter intimidation. Vote buying is also one of the demands that we are making. The issue of media reforms, that all political parties in Zimbabwe should be allowed equal access to ZBC and ZTV. We also talk about the diaspora vote, which is very key to the people that are in the diaspora. And all these are reforms that we are demanding, all the 7 key demands that we put in our document, which is called Prepare, were not addressed by Emmerson Mnangagwa in their recent cosmetic electoral reforms bill that they just passed. And we are wondering where they got the reforms that they passed. We cannot have a free and fair election when President Chamisa cannot be seen on ZTV, on ZBC. And we cannot have a free, fair, and credible election when other citizens are being disenfranchised, like the 5 million people that are outside Zimbabwe. It's a concern because President Mr. Mnangagwa, when he came to the United Nations in 2019, he said he was going to enact a reform that will allow people outside Zimbabwe to vote. We have seen that this was a lie. This is a president who is lying to citizens. He always lies.
Now, Mr. Jokora, can I just hold your thought there, please? We are coming back to you. Let's take a live caller. Hello, caller Makadi. Hello, caller. We are actually receiving live callers calling into the show, and those that are streaming with us, I know some are saying, please call us. But let's try this caller who we have called from our studios. Hello, caller. He might have dropped, but let's read a little bit what people are saying on the VOA Shona Facebook platform. There is Ngoni Munakwadi Wasu, Arkutie Tetemakadi, Uyeje Wishi, Masuka, and please, ndifone Reonda Porter. But you know, phone and over, and Ningavaka is some number, but no Kokera Kutiva and Utipay my number. Asiva Mwevakuta or Ivo Kutino, Trukudo Diaspora vote, Eva Mwevaripa Novakuta or Richard Makuvas, Arkutis. Zvacho zvinoda nyadzi ku ruling party. Vari kuti ruling party, please tipe tinyareiwo. And you know, I know everybody wants to really chime in. There's also Veronica Jokora who's saying mukanyarambai makadzvanya, but this is marvelous Mhlanganya who is saying, hey, have a very good night and a very great weekend here from Studio 7. And thanks to our guest, Mr. Tawanda Jokora of CCC and Dr. Masimba Mavaza of ZANU PF, and you, our callers. Let's meet again next week. Bye.